Vakuru vakati chakupa ronda chati nunzi zvikudya. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika. Uro runonzi rwave kumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwechete nemadhora ekuAmerica. Zvambva zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete, kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kudirira uremu zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizimusi vakasiyana siyana. Vamwe vanowana mari kumusika weauction system, vamwe havawani.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, avanoti chakatanga ndochakachenjedza.
Mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika market, vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura. Saka tatinongokurudzira isusu vakuru vedu veMinister of Finance neReserve Bank ndeyekuti ngavaise mitemo iri predictable, mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo. Tikanatsokutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya. Takatarisa maringe zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuAmerica, asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora emunyika.
Zvagara zviripo, vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars. Asi mashops agara achingotambira mari dzese, maformal shops akafana nevana vana OK, vana TM, anotozivikana mashops mahombe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete.
Saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvakajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvakangotengeswa nemaus dollars ega, nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika. Saka hazvinhu zvinotishamisa nekuti zvakangoya mutemo iwowo ndo zvinhu zvatanga tazvitarisira zvichitaitika.
Imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Professor Chitambara vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation, vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika.
Zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muve nemauncertainties. Zvinoafekta even vanogadzira zvigadzirwa, maproducers production, zvinoafekta business nokuti normally kana mari iri kuruza value hapana munhu anenge achida trader in that weakening currency, nekuti unopedzisa uita maloss, unopedzisa usakwanisi kuramba uri mubhizinesi.
Asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika? Dr Chitambara vanoti
temo yenyika inoti tiri mumulti currency regime, but tichikuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars ayo ari more stable. Saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira kana muri yatinoti chronic high inflation. Tika kutoti kodzi dzinotora kuti idzoke kumazimu dhora kunge zvinhu zvagadzikana kukwira kwezvinhu kwagadzikana, and zvinogoneka chete kana tadhila nezvimhingampinga madhraivhers ari kuita kuti zvitengo yezvinhu ikwire, nyaya dzemoney supply.
Ukuwo vakuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuAmerica senzira yekuti vabatsirikane. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kanawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.